ndo zwa muri mariwe uri mtsene muri she wa ma dzi she mari wangu talk shit time mambo wa ma dzi mambo mari wangu vanhu venyu vati muri mtsene ngirozi dzati mtsene kondo zwa muri mariwe Murim chene baba Inzwai mazwi edu mariwe Tapuma mariwe Dimi moga mchene Haha, mchene Murishe wa mazishe Tosheta mambo wa mazi mambo hey, hey. Chene, 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 chene. Dozwa muri mari, vanhu venyu vati muri mchene. Zvinhu zvose zvinoti muchene. Dozwa muri mari we, murishe, murishe. Murim chene manwe Hallelujah chene Girozi dzati muche Nesu otiripano mariwe Murim chene Hallelujah hoya hoya Mariwe, duwe.
ne wa wache Toro mi tazitare Murim che Tola matam che Toku zam che ne Mariwe murim che ne Murim che ne Jisi kwa jipa meri penu ma Jine mazi so kwe se kwe Ngoti muche Kana nesu otilipano mariwe Tabatira na nesu isi kwa ishi Tino ngoti muche ne mariwe
Ashade boshi